Ini ndini Marvelous mplanganya huye ndichiti heino misoroye na uzedu za nasi china nyamavuvu tene 2017. Mubatanizwa we mapato anopikisa we MDC Alliance waita musangano wawo we kutanga muharare nasi vamuge ntsvangira ivarisa chigaro. Vanopikisa voshora hurumende nekuda kuvaka imwe university kumazowe inonzi Robert Mugabe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora nyika ichitatarika kugadzira upfumi. USAID inopa sangano reAfrica Aid mari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Makanzura nevagari voita musangano mukuru wokuzeya nyaya yemvura muHarare. Tichakupai zvabuda pamutambo wenhabvu yeCastle Premier Soccer League nasi. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo muchida kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona tiri kutarisa nyaya yekuvakwa kweuniversity kumazowe inonzi Robert Mugabe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like pa Facebook page yeVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.